kutaura kwakaita president kwakasimbisa zvakanyanyisisa zvakatirwa pabudget. Takanzwa isisi kuti nyaya dzeinvestment yekuvhuke nyika neinvestment ingeneral inyaya dzakakoshera nyika yezimbabwe. Saka president vakapata zvakanyanyisisa panyaya dzeinvestment kuti yoya sei munyika, yoentrage yasei munyika. Nyaya dzemaparasetals inyaya dzakakosha chaizvo, nekuti maparasetals anga achidonhesera nyika pasi, ari kudonhesera nyika pasi, haasi kuita kuoparesa zvakanaka zvaanotarisirwa kuti anga achiita. Inyaya iyoyo kanzi inofanira kuongororwa napresident munyika medu. Nyaya dzegovernment maexpenditures ayo, government expenditures yakakura ndeimwe nyaya chaizvo iri kushungurudza muzimbabwe. Inofanira kuti ionekwe igadziriswe, nekuti upfumi hushoma huri munyika hunenge huchidyiwa negovernment, kunyanyanyanya zvakanangana nemasalaries emacivil servants nezvimwe zvakadaro.
Mungandipa zvinhu zvina here zvamakabata zvamunoona kuti zvinokosha pane zvakataurwa napresident kana totarisa kune zveupfumi?
Nyaya dzekuti nyika itange kuinvesta ndechekutanga. Investment ikure munyika neproduction ndechekutanga ichocho. Chechipiri chekuti government iriduce maexpenditures ayo, kunyanyanyanya takabatana nemareform emaparasetals, ndochechipiri. Chechitatu takatarisana isusu nenyaya yemitemo yeinvestment inofanira kunge ichigadziriswa kumainvestment apinde munyika, ndechechitatu ichocho. Chechina takatarisana isusu nenyaya yegovernment employment, yekuti kune vamwe vanhu vakawanda wanda vari kungoemployiwa negovernment. Government inofanira kuita yatinoti rationalize kuridusa government expenditure, zvinhu zvakakoshera nyika izvozvo. Chechina inyaya yecash problem munyika yedu yezimbabwe inofanira kugadziriswa, nekuti cash problem yakanyanyisisa. President vakataura iwo kuti kugadzirisa cash problem nguva ino kuti yatakatarisana nayo iyi zvingadaizvo kuti zvitore danho rekutsvaga macredit facilities anobatsira panyaya yecash problem munyika panguva ino.
Saka zvese izvi zvinogona kuitwa pamwe chete here, uye zvingatora nguva yakadini?
Zvese izvi zvinogona kuitika pamwe chete. Ndingagona kutanga nekumaparasetals. Maparasetals takakurisa zvitaura zvakataurwa kubva kuisapu chaiko kuma1991-1992 zvaifanira kuitwa, maroadmap akaitwa nekudii, asi hapasina implementation mucheki ndozvaine. Government expenditure futi the same, zvinhu zvaitaurwa zvinozivikwa, madocuments aripo neimplementation roadmap zvese zviripo, asi hapasina implementation. Saka tingoimplimenta chete zvinhu zviripo kuti zvifambe zvakanaka. Kuinvestment kwatinotaura kuimprova investment climate, zvinhu zvisingatori nguva yakareba. Kungoti zvatinotaura ichiti mapublic pronunciations atinoita semaleadership anofanira kunge ari nekutaridzira kuti tinoda investment munyika. Saka kucreata environment iri conducive ndochokutanga, ende hazvitori nguva yakareba izvozvo kuti environment icreate. Asi tinoziva hedu isusu kuti tizonoriudza maresults chaiwo akaita seinvestment zvinogona kutora nguva yakareba. Asi vanhu chavanonyanya kuda ndechekuti zvinhu zvitange kuita muright direction, kwete kuti zvinhu zvingochinja mangwana chaiwo chaiwo.